mangwanani akanaka vatereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 5 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vane coronavirus muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237.
Vatora hongu asi vatora zvisiri pamutemo, vatora zvokupaza ndo zvavatoita. Saka isu tatokasika mara kuti vamuonzora vanozviti ndiye muridzi wemutemo. Ari kuenda pamba pemunhu achinopinda zvisina mutemo, zvisina kana court order kana chii, vachinotyisidzira vanhu vanga varipo veMDC Alliance.
Bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe rinotora Morgan Richard Tsvangirai House kubva mumaoko eMDC Alliance.
Vanotapa nhau vanogumirwa zvikurusa nebumbiro redu kuti pavanoona hofisi yemutungamiri wenyika yatsaudzira kana kuti yafungirwa kuti yatsaudzira, vanogumirwa zvikurusa nebumbiro kuti vatore mabhanokura avo vacherechedze, vavheneke, vaone kuti mufambiro wemutungamiri wenyika wakamira sei.
Umwe mutori wenhau anoti ave kutyira upenyu hwake mushure mekunge adonwa nezita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muZimbabwe hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe 237. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu gumi nevashanu nechirwere ichi nezuro mushure mekunge vadzoka munyika kubva kuSouth Africa. Vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nemumwe 31. Zvichakadaro, veAfrica Centers for Disease Control and Prevention vanoti huwandu hwevanhu vabatwa necoronavirus muAfrica hwadarika zviuruzana nemakumi matanhatu nematatu 163,000. Vapora vachidarika zviuru makumi manomwe nemanomwe 70,000. Vashaya vari zviuru zina nemazana matanhatu ane gumi nemumwe kana kuti 4,611. Huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose hwadarika mamiriyoni matanhatu ane zviuru mazana mashanu kana kuti 6.5 million. Johns Hopkins University yomuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimwe mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa pasi rose vanodarika zviuru mazana matatu nemakumi manomwe nemasere 388,000. Vapora vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana masere 2.8 million. Mashoko watiri kutambira anoti bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe rakatora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House muHarare nezuro Maneru. Zvichitevera gwaro rakabudiswa pasocial media richinzi ranyorwa nemunyore mukuru weMDCT vaDouglas Munzora richiti bato ravo rakange ratora Morgan Richard Tsvangirai House kubva kuMDC Alliance. Munyori weMDC Alliance vaCharlton Wende vakati hapana zvakadaro zvakange zvaitika. Chinguva chimwe chetecho, vanoona nezvokufambiswa kwemabasa eMDCT mudunhu reHarare vaRhino Mashaya vakaudza Studio 7 kuti bato ravo rakange ratora muzinda uyu, vachiti vanochengetedza muzinda uyu vakavatambidza makii emuzinda uyu, vachiti vaNelson Chamisa havasisiri mutungamiri wavo. taeza kubata munyori mkuru we MDCT va Douglas Monzora asi avana kudaira narimbozha yabo pese pataeza kubata. Tishenda pamepo taeza vokubata vakuru mu MDC Alliance tikataza asi sachigaro we MDC Alliance budunure North America vatawanda dzokora vauza Studio 7 kuti icho kwadi kuti muzvareto gozani kupene bato ravo vakatora muzinda uyu Maneru. Vachiti uku kunongove kutanga kwenyaya ichanyadzisa vanhu vanoda kutora zvinhu zvomusangano wevanhu vachizvipa kuzanu PF.
Pane chokwadi chisina kunyatsozara, vatora hongu asi vatora zvisiri pamutemo, vatora zvekupaza ndozvavatoita. Saka isu tatokatya mara kuti vamuonzora vanozviti ndiye muridzi wemutemo ari kuenda pamba pemunhu achinopinda zvisina mutemo, zvisina kana court order kana chii, vachino tyisidzira vanhu vanga varipo veMDC Alliance. Saka tikutotyona zveizvozvo, asi tatongotaura isi ndechekuti haukwanise kudya zvevapfupi nekureba. Harvest House ichadzokera kuvaridzi vayo vanova ndivo veMDC Alliance.
Saka pari zvino imimi nebato renyu muchaibata sei nyaya iyi?
Ndo zvandiri kutaura kuti kungoita kwevanhu vasiri varikuda kukambira masimba, varikuda kukambira maproperties, vada kukambira zvisiri zvavo. Asi chatinoziva isu vekuMDC Alliance ndekuti ndechekuti tiri vanhu vemutemo, tiri vanhu vanoremekedza mutemo. Saka tichaita zvatinogona kuita kuti titore Harvest House idzoke kwatiri. Haina kumbobvira yaenda nekuti vanhu vanayo vakaisainira anonzi matrustees vari kuziva kwavari vakamira zvisina mukara akamboona naPresident Chamisa. Saka zviri kuitwa navamonzora izvi kungotyora mutemo chete. Chandinoda kungoudza vana veZimbabwe ndechekuti kukuru kunzi vapaza Harvest House vakaitora, vachatora vachapaza here mwoyo yevanhu 10 million vanofarira nekusapota President Chamisa kuti vabvise imomo vatore mwoyo wavo utange kufarira Monzora kana kufarira Maikupe? Izvozvo hazvigone. Havabvise zvatiinazvo muhana dzedu kuti titange kuvasapota.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato reMDCT mudunhu reHarare vaRhino Mashaya vaudza umwe wedu Gibbs Dube kuti bato ravo ratora muzinda uyu zviri nyore nekuti vanhu vanga vakachengetedza muzinda uyu vabva vangovapa makii emuzinda uyu vachiti kwai vachamisa havasisiri mutungamiri wavo. Mune chokwadi here mumashoko aya?
Ndo nhema dzatiri kutaura idzodzo. Hakuna zvakadaro zvaitika. Dai vanga vachitora zviri pamutemo zvanyorwa panhema dzabudiswa navamonzora pachitsamba chavanga vakagara vakagadzirira kare chavaisa musocial media vachiti vaenda vakanotora Harvest House zviri pamutemo zviri kuwirirana. Vanhu vanoita zvekuwirirana vanoita zvechikunda mwoyo sei vachipinda mumba yevamwe pakati peusiku, vadii kuzviita masikati kwakachena. Ndopaunongoona kuti pane zviri kutoitika ipapa. Izvozvi pandiri kupinda mumba ndiri kutonzwa kuti mapurisa nemasoja vazara paHarvest House vakutobatsira vanhu vamonzora kuti varambe vari paHarvest House. Saka ndopaunongoona kuti pane ruoko ruri kumashure uku ruri kuita kuti muMDC Alliance muite nyonganyonga. Asi tinoramba tichitaura isu kuti zvinhu izvi ndezvevanhu. Harvest House ndeyevanhu. Struggle iri kuitika muZimbabwe ndeyevanhu, iri mumaoko evanhu. Vanhu vose vari kuziva pavakavhotera. Saka izvo kuti vatora Harvest House kana vachazodii hazvichinje mwoyo yevanhu.
Avo vange vari sachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare muno muAmerica neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti kutangidza nhasi chishanu mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari wakwidzwa. Mugwaro raparadzirwa neZimbabwe Energy Regulatory Authority, diziri risange rave kuita $25 per liter, ukuwo petro ichiita $29 per liter. Sangano rinorwira kodzero dzevanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association rinoti hurumende iri kuramba ichiomesera vanhu vari pakati pekunetseka. Mutungamiri we Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti izvi zvichaomera veruzhinji pamwe chete neavo vanorarama nebasa remabhazi nemichovha. VaGoliath vanoti hurumende inoramba ichikwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari asi mafuta acho asingawanikwe.
Kukwira kwemafuta edzimotikari kunyanyisa dhiziri nepetiro zvinoreva kuomerwa kweveruzhinji isu povhu. Zvinhu zvichatomera nokuti zvichapusha mapurisi ese kuti anga achikwira. Kwese kwatinotenga chinhu chese tichakwira nokuti kukwira kwemafuta edzimotikari kunopusha zvinhu zvese kuti mitengo ikwire iende pamusoro isu veruzhinji tigoomerwa. Dai yaikwira ichiwanika, iri kukwira isingawanike. Pese pari kungokwira mafuta edzimotikari fuel yacho haisi kuwanika, iri kungoramba iri shoma, yakashomeka ichiwanikwa pablack market imwe yacho. Izvi zvinorwadza zvikuru kune povhu isu veruzhinji nokuti kuchakonzera matambudziko akanyanya kunyanyisa isu tinokwira mabhazi nemuchovha uye zvakare tichikwira motikari dzimwewo dzatinoti maprivhati zvichareva kuti dzichakwirawo zvakare.
Imimi sesangano rinomirira vanoshandisa michovha nemabhazi, moita sei nenyaya iyi sezvo muchigara muchitaura kuti munoda kuona kuti vanoshandisa mabhazi nemichovha vanochengetedzwa uyezve kuti havaomeserwi?
Chekuita hapana apa, kana zvatingokwira zvatokwira zvese, chekuita hapana nyange takataura. Iwo mabhazi atiri kupuwa nehurumende achangokwirawo zvakare, haaramba akadaro nemutengo uyu. Tatifambefambei achakwira nekuti ari kusubsidizwa nehurumende kuti tiakwira akachipa. Hurumende ichasvika ichisubsidiza mabhazi yayo. Ndozvatinochada kuziva. Vanhu takaomerwa zvikuru munyika, hamuna chikafu, zvinhu zvakawanda zvakwira. Tichareva kuti zvichakwira futi kechipiri. Zvinhu zvirikungokwira svondo nesvondo pasina achikonzero kana kuti zviri kufamba sei. Zvichareva kuti kwese vanokwira michovha mabhazi zvinhu zvichangokwira. Zvinongoramba zvinongoita nguva diki diki zvoita kunge zvisakwira, but kumedzisiro yacho zvinhu zvese zvichakwira. Mabhazi achakwira, michovha ichakwira, chikafu chiri kubva chatongokwira. Kutanga mangwana vanenge vava kutesa mitengo mutsva mushopu. Saka hapana chochoko chinomira ipapo. Isu ticharamba tichingotaura chete, tichingokurudzira hurumende kuti itarise kutambura kuri munyika, kuti vanhu vari kutambura, vanhu vari kuenda kubasa, vamwe vanhu vari kutosiya mabasa nekuda kweizvozvo zviri kuitika izvi.
Avo vange vari mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutori wenhau ane mukurumbira Hopewell Chingono anoti ave kutyira upenyu hwake mushure mukunge adonwa nezita nevakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa semumwe wevanhu vari kuburitsa mashoko enhema akanangana nokusvibisa zita remhuri yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vachitaura panhepfenyuro yeZBC nezuro, vaChinamasa vakati bato ravo reZANU-PF riri kushushikana zvikuru nekutakwa kwavanoti kuri kuitwa mhuri yomutungamiri wenyika. Vakati vachingono rwendo rwuno vari kusvibisa mwanakomana wavaMnangagwa uyo vasina kudoma nezita, vachiti izvi zvinofanirwa kumiswa nekukurumidza. Vachingono ndemumwe wevatori venhau vakabudisa paTwitter nyaya yekuti mwanakomana wavaMnangagwa Collins aive nechekuita nekambani ya Drugs International iyo inonzi yakange yapiwa zvisina kujeka basa rekuwanisa nyika zvikwanisiro zvekudzivirira kutapuriranwa kwecoronavirus kana kuti personal protective equipment. Asi vaCollins Mnangagwa vanonzi vakaramba kuti vane chekuita nekambani iyi. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna vachinamasa sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamepo. Takundikana bata vachingono kuti tinzwe divi ravo kunze pane zvavanyora paTwitter. Asi mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe vatabani moyo vanoti sesangano vanoshishikana zvikuru nemashoko avachinamasa aya sezvo achionekwa sekuchidzira vatori venhau. Ngatinzwei vachitsanangura murukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isweni saZimbabwe tinotaura tichiti kana munhu ari mutungamiri wenyika anotariswa nechikamu kana kuti nepuranga manzi rakakwirira kudarika vamwe vose, nekuti anoita zvisharudzo dzine chekuita nemhuri yose yeZimbabwe. Mubatiro waanoita basa ari muhofisi yenyika yeZimbabwe semutungamiriri unotarisiswa zvikuru nevemapepa nawo, nevemadandemutande, neveterevhizhoni, nezvivhitivhiti, kuti uri pamusoro here pevamwe vose vanotungamirwa, zvikuru sapakuita nezveuori uyezve kuti kana zvichinge pane zvipomerwa zvokuti paitika zvipomerwa zveuori, vanhu veZimbabwe vane kodzero yekuziva kuti zvipomerwa izvi zvinosvika papi.
Ivo vanotapa nhau vane kodzero here yekutaurawo zvinenge zvichiitwa mumhuri yemutungamiri wenyika?
Vanotapa nhau vanobvumirwa zvikurusa nebumbiro redu kuti vapavanoona hofisi yemutungamiri wenyika yatsaudzira kana kuti yafungirwa kuti yatsaudzira, vanobvumirwa zvikurusa nebumbiro kuti vatore mabhanokura avo vacherechedze, vavheneke, vaone kuti mufambiro wemutungamiri wenyika wakamira sei. Kana vachinge vadaro, vemapato ezvematongerwo enyika havafaniri kushandisa mukana iwoyo kunge vachityidzira vanotapa nhau zvikurusa, nekuti mapato oga oga nevanovateera vakatanga kudoma mazita evatapi venhau vachinge vachitaura kuti vari kurwisa mutungamiri webato ravo mune chino chikamu mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Zvinotaridzira kuti panenge pane chitaridzo chikurusa chekuti pakutyidzirwa mutapi wenhau, kana kuti iro bato racho rine zvariri kuronga pamusoro pemutapi wenhau.
Imi sesangano zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nebato rezano PF pane kuti vange vachitaura mutoro wenhau kana kutaura mashoko aya kuvatori venhau?
Isu semisa Zimbabwe tinoti vemapati ezvematongerwo enyika kana vasina kugutsikana nekupafambiswa kwaitwa mashoko, vane nzira dzakawanda dzavanokwanisa kutaridza nhona idzi kuburikidza zvikurusa nekunyorera komishoni yeZimbabwe Media Commission kana kuboka reZimbabwe Voluntary Media Council rinova iro rinobata nyaya idzi, rodzidzeya ropa zviga kune vatapi venhau kuti izvi ndo zvataona zvichinge zvaitika, kana kuti zviga kune bato rezvematongerwo enyika kuti izvi ndo zvataona zvichinge zvaitika, kurudziro yedu ndeyekuti fambe negwaro rakadai, kwete kuchitora mutemo kuisa maoko avo wovhundutsira vatapi venhau, izvi hazvikurudzirwi.
Saka iro danho ratorwa nezano PF pakudoma mutori wenhau papress conference iri rinosiya papi mashandiro evatori venhau mune ramangwana?
Danho ratorwa navachinamasa rinoreva kuti vatora nguvo dzichange dzichizopedzisira dzichiwanikwa dziri pavatapi venhau, zvichireva izvo kuti kana vachingono vakawana chinovawana vachinamasa nebato ravo vari pachwo kana kuti vari kufambira mumvuri wenjodzi dzichawanikwa navachingono kana kuti nenjodzi dzichawira vatapi venhau munguva dzinotevera, nekuti matanho avatora haaratidzi kuremekedza kutapwa kwenhau uyezve haaratidzi kuremekedza bumbiro redu renyika rinochengetedza vatapi venhau kana vachiita basa ravo uyezve vachiita basa ravo nemazvo.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Financial Gazette rinoti mari itsva yakapinzwa munyika haina basa rairi kuita kunze kwekungove chinhu chekuchengeta mumba. Bepa nhau iri rinoti zvakare chirwere checovid-19 chakaparadzawo mikanda yese yekuti mari itsva iyi ive nebasa. Herald rinoti komiti yeparamende inoona nezvedzidzo haisi kukurudzira kuti zvikoro zvivhurwe kuti vadzidzi vanyore bvunzo idzo dzinofanirwa kunyorwa kupera kwemwedzi uno, ichiti nyaya yecovid-19 inofanirwa kutarisiswa. MuHerald mekare hurumende inozivisa nezvokukudza kwayaita mitengo yemafuta ekufambisa dzimotikari. Blawayo news24.com ine nyaya yokutora muzinda we Morgan Richard Tsvangirai House muHarare kwaitwa nebato reMDCT inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zvinoziva zvangu sezviri kuitwa president wedu Chamisa, ndirikuona zviri zvinhu zvinorwadza zvikuru sei, asi ndinoziva zvangu kuti anebhura ndianomako. Ndirongoramba chingoti Chamisa Chamisa chete chete kusvika zvinhu zvanaka. Tinoramba tinewo Chamisa, nyange wakabuda mupati yacho iyoyo wakafoma imwe. Tinoramba tinewo kusvika ufe pamberi neChamisa chete chete.
Magadi magadi ba Studio 7 ini ndini mai mutongwaza ndiri kuno ku Cape Town. Mashoko angu ndiro kutaura ndakanangana na vamunangagwa kuti naye vamunangagwa muri kuti dzvanyira isu vanhu veZimbabwe kuita sezvinonzi zviri kutongwa naSmith, kunge tiri munguva yaSmith chaiyo chaiyo isusu tiri kutongwa nemunhu ane gandadima. Kusvika rini chaizvo chaizvo kuchiti dzvinyirira kutonga kunorwadza, ipai wachamisa mukana wambotongawo takupai mukana taona kuti mazvikoniwa, imbobvai pachigaro timbotongawo. Chisa Chamisa chisa, muri kutya kuziva kuti kana Chamisa akatora chigaro anogona kutonga nyika ikaswera yashanduka nenguva diki diki.
Ndiko vashamuna tirari vese Studio 7 inititwa maitonda yakunokucherenzi. Ndinoda kubvunza mubvunzo pane uyo anonzi Tokozani Kupe kuti ndo maresults here epoladi yavo ekuronga kuda kushungurudza MDC Alliance navachamisa. Garwo wacho ari kuti Nekuku ngu adapta achirova iyewo Nekuku achidzingawo vanhu muparlament. Tozotizve kuna president wedu vachamisa, vachamisa irwai ndo zvinoita munhu ane bhora ndeanomakwa chinene pahondwe. Izvi zvinonyadzisa zvamakaita semunhukadzi zvekuti munoenda paguva remunhu akafa kunomutsa mweya wemufi munhu wemukadzi. Matinonyadzisa maikupi.
Pamusoro makadiko paStudio 7 vashamarari, ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya. Masaisai enyu ari kufambisa mashoko neukukutu hwakaipa hwakadai huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vatungamiriri veZANU PF vari kutonga nedei. Ndinoitwa mukomana Gata, ndiri pano paPetersburg. Gata manesa kumushandobva zvangu ndiri pachipinge pamandera apo. Iya, ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro pezviri kuitwa neZANU PF. Kuzviona kuti iye Kupe ane back support yavakomana vadai kuondonga Zimbabwe. Iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza, vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance. Inoi ndinoti kuna vachamisa kudai vaiteero ino message yandiri kudai kutaura, vasaora moyo. Kunyange ivavo gumi nevashanu vakavapandukira hatisi tori naye nebasa navo, nekuti isu takavaisa ipapo nokuda kwenyu. Zvino tichazviziva kuti muchatitumira vamwe vatumwa vanotumika kumakonstituensi zedu kuti kuzodai tichiita basa tichienda mberi. Izvi zvitarirai nyika yatambura iyi. Hapana zvekuzikanwa zvekuitwa navana Munangagwa. Chaako kungoondonga nyika. Ndapedza zvavo.
Dekwanakanaka vashamarari pastudio 7. Ii ndinotaurawo ndiri kuno kuZimbabwe. Basically on the issue makotsi emuZimbabwe. Kuti munyika imwe chete mune makotsi anopikisana. Imwe koti inoti mwana wemusikana, imwe inoti mwana wemukomana, saka tichaziva zviri pamanerazvo. The truth is Vachamisa is our president and is the current president of the Republic of Zimbabwe. That's why mchona wari wari kumakwa. Ane bora ndiano makwa kundo vane vanhu. Kana usina vanhu unoita kunekula kunodisturba une vanhu kuitira kuti kana njere dzake dzikavhiringika tsvedza. But nawe tisakamira navo. And we shall stand as the people of Zimbabwe in support of His Excellency, the current president of the Republic of Zimbabwe. Chisamba machisa. Nero chete chete. Thank you so much. Don't lose hope, people. It's just a matter of time. Kwaya chamupupori usati nika yaenda. Chino ya chosibisa chudarika, but we shall clean everything so that our life will go on. The junta government is going. We know even the police force and the soldiers are stood as a critic. As muda watu wanashanda wari under command. At the end of the day, they are forced to kutuwasu itininya ya masa. But kuseri kweri makunichezi. Chayenda na Nero. Thank you so much. Enjoy your day. Studio 7. Karambe makadaro mineso. Chiramba chukubata ya mguwa zose. Chatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazu enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro paramende America kana kuti Senate yakabvuma kuti va Michael Park vave mukuru wa United States of America Global Media Company iri pamsoro pe Voice of America. Vapek vanotarisirwa kutangidza basa ravo svondo rinouya. Vanotungamira Voice of America amai Amanda Bennett vanoti vakatarisira kushanda zvakanaka navapek avo vachawana Voice of America ine vatori venhau vanofarira basa ravo. Amai Bennett vati matambudziko anosangana nevatori venhau zvikuru sei mumwedzi mishoma yapfuura akasimbaradza mashandiro evatori venhau. Naizvozvo vapek vatarisire kushanda nevanhu vanoda uye vanogona basa ravo. Rangarira gamba kambo kanobva kuna Sivas Mashakada ne Sounds of the Bad Face. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vane coronavirus muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matatu nevanomwe 237. Bato reMDCT rinotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe rinotora Morgan Richard Tsvangirai House kubva mumaoko eMDC Alliance. Umwe mutori wenhau anoti ave kutyira upenyu hwake mushure mekunge adomwa nezita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu cha anasi. Ivai nesu zvakare manheru anasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti musara zvakanaka.